ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra 2022 mangwana musi wechina. Mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra 2022 mangwana china. Vanwe vakavimbisa kuti bhajeti ravo richarerekera mukubatsira varombo vachitizve mapazi ehurumende akakumbira mari yakawanda isingakwaniswi kuwanikwa nehurumende. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vanoti vanhu vose vakamirira kunzwa zvichataurwa navanwiwe sezvo mapazi mazhinji ehurumende achida rubatsiro pamwe chete nemaindastiri. Vadlamini vanoti vane tarisiro yekuti vanwiwe vachapa mari yakawana kumapazi ezveutano nezvekurima.
Zvakakosha ndezvekuti tiona kuti vanhu vazhinji vairarama nekutengesa, vamwe vairarama neyatinoti informal sector, vakarasikirwa neupenyu hwavo nesource of income. Saka takatarisira kuti awedzere pasocial protection. Takatarisira kuti zvinhu zvakaita semasocial grants, semacash transfers haimbopa vanhu akazochiwa neinflation. Tikutarisira kuti awedzere ipapo nekuti vanhu vazhinji havasina nzira yekurarama neizvakakonzerwa necovid lockdown.
Chii chamakatarisira kubva kuna vamutuli Ncube takatarisa kunyaya dzezveutano?
Tikutarisira kuti zvipatara zvizhinji zviri kuda kungowedzerwa. Tichitarisira kazhinji hapana mishina yekushandiswa muzvipatara, hapana mishonga. Saka tinotarisira kuti bhajeti uya ichakoshesa zveutano mahospitals emagovernments. Tikutarisira kuti vachaitwa program yekubhusta maSMEs avo vanozvishanda mabhizinesses ari kutanho remanufacturing. Tikutarisira kuti government ichaita an investment fund ichabatsira vashandi kana kuti mabhizinesi ari pamanufacturing.
Ko kana makatarisa kune zvekurima Professor Dlamini, chii chamunoda kuti vamutuli Ncube vaite?
Tikatarisa paagriculture zvatiutarisira nezvekuti bachaiswa mari yakati muagriculture. Nekuti agriculture tiriutarisira kuti haigumiri pakurima chete asi pane maindustries mazhinji anorarama neagriculture. ya tinoti agriculture value chain. Saa tutarisira kuti mturi achawe zira mari kunyanya pama value addition processes e agriculture. Iyeze tutarisira kuti nyaya e COVID yakato chinja nzira yekushanda munyika mu economy. Takushandisa ma computers kazhinji. Saka tikutarisira kuti bachawe zira expenditure pa yatinoti ICTS infrastructure, information communication technology systems infrastructure.
Izvi zvichabatsira sei uye zvichabatsira ani?
Izvi zvichabatsira kazhinji ma departments e government kuti vanoda kutenga ma business zviite nyore kuti vawane kubatsirwa kunyanya kuchishandiswa macomputers kana kuti ma internet. Saka tikutarisira kuti achawedzera ipapo izvo. Kuvashandi vehurumende tikutarisira kuti achawedzera nekuti inflation iri pa 53% izvozvo. Zvikureva kuti mari yaihurwa nevashandi vehurumende kutanga kwegore haichatengi yakadzikira kurema kwayo ne 53%. Saka tinotarisira kuti gore rinouya achawedzera macivil servants mari achishandisa auction rate achavasvitsa palevel yavanga vari muna 2010. Ndozvati kutarisira nekuti upenyu hwakauma. Ndozvandikati ndo zvakati koshei zvatikutarisira kuona mubhajeti ya honorable minister.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuvambunyikidza sezvo nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa dzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Nemusi wemuvhuro majistrate womuHarare amai Vongai Guwiro vakatenderana nemagweta avaNgarivhume kuti vachuchusi vanyatsogadzirisa mapepa ekuvapomera mhosva nekuti ainge asina kujeka panyaya yavari kupomerwa yekuti vaikurudzira kana kuda kumanikidza vanhu kuti vapidigure hurumende musi wa20 Chikunguru gore rapera. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vanoti mapurisa ari kungovapomera mhosva dzisingaenderani nechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act kwavari kuti vakatyora. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi vanowanzoti vanopikisa vanotyora mutemo kuti vaonererwe nevekunze nekusvibisa hurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaNgarivhume.
VaZulu, nyaya dzedu dziriko kumatare hapana chiri kufamba. Tava nenguva inodarike gore nemwedzi inoraudzira tichingoenda kumatare dzimhosva tichidzoka. Yaimbonzi inofanira kutongwa ipere, iri kungoenda iri kungodzoka. Musuno Zulu ndanga ndiriko, hapana prosecutor wacho chaye chaye anga asipo, akashayikwa akatsvagwa. Magistrate notonge nyaya yacho vanga vasipo, katoverengwa nomwe anga aripo, judgment yeexception yedu. Saka hakuna chiri kufamba, zvakamira kusitika chaiko. Saka yanguva nyaya yekungoenda kumakoti nekudzoka.
Asi vakakudzorera here gwaro renyu rekufambisa kana kuti passport?
Passport rangu vanaro, havana kutidzosere magwaro edu ese ekufamba. Ndichikuenda kundomangara kumapurisa kamwe pavhiki. Zuro wacho ndakaenda kukoti ndatobva nekuwater force police kundomangara kundoripota kuti ndizikanwe kunzi ndiripo handina kwendakaenda. Saka nyaya dzacho ndeiya yatinoti muchirungu persecution, haisi prosecution. Ndezvekungorwadzisa kuti tinokurwadzisa kusvika wanyarara. Zvinoisati nyarari.
sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemabay elections vamwe vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Imi muri kuitawo sei uye muri kupindawo here musarudzo idzi?
Tiri kukurudzira vatsigiri vedu zvakanyanya kuti vanyorese kuvhota. Ende gore rinouya tinotarisira kuti pasarudzo dzemabay elections tinonga titoripot chitoparticipata. But chikuru chatiri kutarisana nacho iko zvino, tiri kukurudzirana kuti vana veZimbabwe tigone kushanda pamwe chete takatarisana nesarudzo ya 2023.
Izvi munenge muchizviita sei?
Tiri kukurudzira macitizens nevatsigiri vedu kuti vagamuchire gwara rekushandidzana nemamwe mapato kuti tigone kukunda ZANU PF. Tisadivide mavhoti eopposition asi timaise mundiro imwe chete kuitira kuti tikunde Munangagwa neboka rake.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nezuro dare redzimosva mubindura rakarasa nyaya yeumwe murume aipomerwa mosva yekunyomba nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Mutsigiri webato reZANU PF Goodman Musariri akasungwa gore rapera achipomerwa mosva yekufambisa mashoko okutsigira mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga pana vamunangagwa. Zvinogara zvichitaurwa kuti bato reZANU PF rine mapande maviri, rimwe rinotsigira vamunangagwa, rimwe richinzi riri kutsigira vaChiwenga. Svondo rapera dare redzimosva muBite Bridge rakarasa mosva yeumwe murume nemukadzi wake vakange vachipomerwa mosva yekuzvidza nekunyomba zita remutungamiri wenyika. Nyanzvi mune zvemutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada vaSilas Chekera vanoti mutemo uyu hauzikanwi paunotangira nepaunoperera uye unotyora kodzero dzevanhu.
Pamaererano nemutemo uyu wekunyomba kana kuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika, pane zvinhu zvitatu zvandingangotaura nezvazvo. Chokutanga kubvunza mubvunzo wekuti iye mutemo wacho iwowo wakarerekerei, basa rawo nderei? Nokuti kana uri baba kana makutsvaga rukudzo necheremerera kuburikidza neshamu kana bhande kana zvibhakera, semuonero angu imi pane pamunenge mapotsa, nokuti rukudzo necheremerera zvinofanira kubuda kuburikidza nemabasa amunoita imi sababa. Takaritasana nenyaya yatinayo semutungamiri wenyika, haudi mutemo kuti uwane cheremerera norukudzo.
Ko mutemo uyu wakamira seiko chaizvo? Unoita sounonetsa kunzwisisa.
Mutemo uyu saka muri kuona nyaya zhinji yekumataro kudziri kunorapwa. Mutemo uyu unoklasha kana kuti kupikisana nedzimwe nguva nebumbiro remutemo constitution yedu inova ndiyo iri pamusoro pemirau yese munyika medu. Bumbiro rinotipa kodzero yokutaura takasununguka, yavanoti pachirungu free speech kana freedom of speech. Saka kana ndakuzonzi ini mukutaura imomo kana zvatarisirana nemukuru wenyika zvaakuzonoita semhosva zvakare kuburikidza nekuti ndataura kuti chii, munoona kazhinji kazhinji nyaya dzacho dzinozonoraswa kumatare nokuti dare rinenge raakuti zvakataurwa izvi. Munhu akataura kuburikidza kodzero yake constitution. Saka mutemo iwoyu in some instances unoklasha ne right yes freedom of expression iri muconstitution.
Vachekera, mutemo uyu unotangira papi uchiguma papi kana takatarisa kodzero dzevanhu dzinovabvunidza kutaura zvavanoda?
Mutemo wacho iwowu unonetsa kuti tiunzwisise kuti unotangira papi uchiperera papi. Pamutemo mutemo wega wega unofanira kunge uri certain, tinofanira kunge tichiziva paunotangira nepaunogumira. Zvino mutemo wokunzi kunyomba kana kusora hofisi yemutungamiri wenyika kuti tizive kuti mhosva yacho inotangira papi ichiperera papi, against the background yekuti ndine right to freedom of expression yandamboreva iyayi, zvinonetsa. Saka unozoona mujoni woga woga aku decide pachesi yo gayaga kuti ii mosa ii aisi mosa, which then becomes a problem. Ni haya mapa mienza niso ye mungu arkunza aga singiru kwa kutu aga adewa mnangago vasia vasira vachuenga kuti nditi mosa andi kumzikisa watu mosa ereti achiri pai. So ndoa ingwe dambutiko ripopa mtemo
abo vange vari nyanzvi munezve mutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada vaSilas Chekera vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Chitemela kuonekwa pa social media kwe video ya iratidza va Emmerson Mnangagwa vachita sevakadhakwa. Newsday rinoti mutauriri wava Mnangagwa va George Charamba vanoti va Mnangagwa vakanga vasina kudhakwa uye vanongonwa wawa mwedzi mitanhatu yekutanga kwegore vachiti ndizvo zvinoitwa nava Mnangagwa gore roga roga kubva muna 1978. Munewsday makare vachigiri vatanhatu veMDC Alliance vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mapurisa vachiti imbwa dzamutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vatanhatu ava vanoti Nobody Makoni, Batsirai Sora, Kudzai Sachio, Jacob Chigodora, Chipo Mungoshi naMemory Chikodze vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu vakaenda kudzimba dzavo. NewZimbabwe.com rinoti zvizvarwa zveZimbabwe makumi manomwe nezvitanhatu 76 zvakanga zvichidzoka kumusha kubva kuSouth Africa zvakatiza kubva panzvimbo inochengeterwa vanhu vachivhenekwa coronavirus kana kuti quarantine kuBite Bridge. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tikashamadzi kuti vanhu vakawanda vakurwara nepfungwa kuZimbabwe nechimiro chivatungamiri variko vasingafungiri vasinganzwiri vane utsinye vasina mwoyo. Munhu iye semusemindi akavharirwa mumba kanzi usamboshanda zvachose usabuda kune pandemiki. Semusemunhu iye ndiye ari kudzibhadhara mari yeschool fees nemaus dollar. Maus dollar acho asikawanikwi, hurumende iri kupa vanhu mabhondi. Semusemunhu iye ndiye ari kudzibhadhara rendi, vamwe vari kutochembera mabhondi malandlord. Semusemunhu iye ndiri kudzibhadhara bhiri remvura nekadzuro riri mumaus dollar. Semusemunhu iyeye futi haana kwaanoshanda, akarasikirwa nebasa pakangodzigara mumba munguva yepandemiki ichitanga. Haana kwaari kushanda, haana kwaanokwanisa kumupa mukurarama. Munhu iye angatadza kurwara nepfungwa iyi. Sei vanaMnangagwa nekuru yake ZANUPF vane vasina kana urombo kana kubvunzwa utsitsi kana kune vanhu. Nokuda kwaizvozvo munotoita varwere vepfungwa vakawanda. Semusemutungamiri ndiye ari kuti ari kubhadhara vakagwa hondo imwe mari iri maus dollar, asi mushandiri wehurumende achipuwa bhondi. Vana vese veZimbabwe vari kurarama muZimbabwe.
Mamukazi vemhuri yeZimbabwe, indotsinhira nemufacebook uyo angachitaura nyaya yenhengirikiniwe yekuti unonzwa kwaita nyaya dzokuti education education. Ndotsinhira naye ndichitaura kuti hakuna mwana asingatombofunga unozva kunozvinda kuno. Unzavhenda achitaura kuti mutikangasa mabasa edu, ichi basa ripi raukuita iwewe? Basa ripi? Vhenda raunongochita rokunzi unonzi basa, unzi takonzwa basa ripi? Zvungu idzodzo uri kupuwa izvozvo zvauri kutengesa izvo zvinhu ndounonzi basa iroro. Una basa rakadaro. Vanofungai musati maita zvinhu, hakuna zvotanzi education management muchidzidza kupi? Iye vhenda iye ndiakabva kugraduate ndiyautanzi, saka ndozvakagraduatira izvozvo kuti anzi mutengesa nzungu munhu yemustreet izvozvo kana kutengesa mahewu. Usangotaura zvimwe zvinhu zvisina kana musoro wavo. Tiroda kuti makambani avhure, iwe zvawakadzidza utambirire mari izvozvo. Wabereka wako wagara pamutefetefe kuti utanzi tukasa mabasa edu munomu, saka vanhu musati demonstration. Demonstration kutoitwa ane mazona.
Imwe mukasima mungwanana mangwanana mangwanana nanomukoma jonga mangwanana nanomukoma jonga parisi parisi pastudio 7 apo. Azoma ama zaburaiwa munhu South Africa. Ama zaburaiwa munhu South Africa zvekuti taikumbira kuti mubvunze kune vakuru vekuhurumende kana ingava ZANU-PF kana ingava MDC kuti havagonori kutaura nevanhu vemunhu South Africa nekuti Pietersburg izvozvi yaipa vanhu vari kupindirwe door to door mazimbabweni ndo vari kudikanana kunyanya vamwe vese maforeners ava havasi kubatwa neproblem kuri kudikana mazimbabweni vari kuurayiwa zvakaipa saka taikumbirawo kubvunza kuti havagonori kutaura nehurumende yesouth africa nekuti vanhu vangozivi hapana zvinhu zvekutaurwa tirikungoona vanhu vangonyarara hapana vanhu vari kungotaura dzimwe mhosva kana dzimwe nyaya saka taikumbirawo imwe vestudio 7 mutaura nevakuru kuti maforeners vari kuurayiwa muri kudiwo navo
ndinoti makadii vashamarari vestudio 7 kuno tinofara zvikuru tinokutendai nekuti pazvirongwa kuti panyuzidzi zviri kuitika kunyika kwedu nini ndinongoti zvangu mazimbabwe nzi ngatizoregistai kuvhota tiende tinovhota neuwandu hwedu hwose tivhotere president wedu weshanduko ane vanhu pamwoyo asiri madhara ayo ataneta nawo anongoti promisa zvinhu zvenhema kubva vachitanga kutonga since 1980 nanhasi hapana zvakaitwa saka hai handei tinovhohande tinoregista uvhota tivhotere purezidendi wedu weshanduko advocate Nelson Chamisa tiwane mabasa tiraremewo zvakanaka sezvinoita dzimwe nyika sezvi tiri kutambura tiri kune dzimwe nyika tichisiya nyika yedu yakanaka kutodarika yadzo saka haa ngatiregistei kuvhota vanhu vamwari tivhotere purezidendi weshanduko ngaapinde hake mukomana tinomutsigira standimeya simbi ndiri northern cape kukimbaloko
zadiko vanamukoma tanoka wanje vanamukoma jongapo makasimba here tinofara tichati pano papolokwana apa ndidivaini matutu pano papolokwana apa ndakukwazisa avo zvangu vabereki vangu amai semu nababa semu pamponjana ndichida kutaura ndakanangana na vatete avo vakataura vachitivo MDC iri kuwanikwa iyo ichisvibisa guta rezanupf ko iyo zanupf chairi kuvharidzira vachamisa vachisangana nevatsigiri vavo uye ndakanzwa vatete avo vachitaura vachiti kana zanupf uye mapurisa nemasoja vakada kuti vange vachisunga vanhu vose vava vari kuita izvozvo vanowanikwa vachisunga ko takawanikwa runganiko bato remdc richiisa nyaya kumapurisa richiripota asi panowanikwa pasina kana umwe anosungwa zvinova izvo zvichingoratidza kuti vatsigiri vezanupf vachamisa vangaponda mota dzavo here vachamisa vangakuvadza vatsigiri vavo here
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera nhasi vaemarson munangagwa vasvitsa makore mana vari mutungamiri wenyika munofungei pamusoro pebasa ravo pane zvachinja here tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti hurumende yavo ichapinda mudura renyika rinochengeta mafuta ekufambisa dzimotikari igopinza munyika mamiriyoni makumi mashanu emadhiramu emafuta aya kuti zvibatsire kudzikisa mitengo yezvinhu munyika mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira pamusoro pekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari ayo ave kuramba achidhura zuva nezuva nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyika zhinji dzave kuzarurwa sezvo chirwere checovid-19 chave kudzika vachiti izvi zvave kukonzera vanhu kufamba-famba uye kutenga asi zvinhu zvichiri zvishoma muzvitoro tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze zvizere
chavari kutaura apa ndechokuti mafuta arikushandisa motokari muAmerica petrol nediesel radura chaizvo chaizvo saka ino vanhu ama kampani mazhinji vange vachichema kuhurumende kuti ngaione zvokuita idza ikwanise kuona mukana yekuti zvinhu zvidzake mumashopu muno kuti panokwira mitengo yana diesel petrol zvinhu zvinokwirawo saka America sedzimwe nyika dzakawanda wanda dzatinoona dzakaita sana Japan, India, South Korea vanenge vaine matura avo petrol nediesel namafuta endege okuti kana kukaita maemergency vanobva vazovhura matura iwaya vachitengesera mafilling station ari munyika nemutengo wapasi saka ndivo zvavafunga vaBiden kuti ngatimbodaro iki zvinoro kuchema chema kuri kuita vanhu petrol iri kukwira chinoita kuti ikwire zvikodzero zvakawanda wanda kuti pasi rose raakumuka manje nokuda ikonomi dzenyika dzepasi rose dzaakusumuka kubva mucovid
taakupedzisa mutengo wemafuta wekufambisa dzimotikari chii
chikurukuru chiri kukwidza mutengo pasi rose wemafuta edzimotikari ndechokuti nyika zhinji dzanga dzakavhara ikonomi yadzo nokuda kwecovid dzava kuvhura saka kuvhura kuri kuita nyika idzodzo makambani achivhura vanhu vari kutengawo mafuta makambani achitengawo mafuta epetrol nediesel kuchifamba uku kuri kubva mafuta nediesel kunyika kwacho ikoko kunyika dzacho dzakaita sana Saudi Arabia dzakaita sana Libya havachakwanisi kumita dimandi havachakwanisi kunge vachichera kana kubudisa peturo nediesel rinokwana kwazvinoda kutengwa nokuti vari kuita vogo through zvecovid izvozvizvi saka vanenge vachingovhurawo pichana saka mafuta ari kuita mashoma nyika dzakawanda dzichida mafuta iwawo zvinozoita kuti mafuta aya adhurisise kunyika dzakawanda nokuti zvine vasati vachamawana kwavari kumawana ikoko saka nyika dzacho dziri kungonzi madikuwedzera ivo vachiti hatizvikwanisi plus vanoziva kuti vakawedzerawo mafuta iwawo kunyika idzi praizi yechi mitengo yepetro nedhiziri inodzaka ivo vorusa
pakutaura kwaitwa navaBiden nezuro vakataura vachiti vaita izvi zvokubudisa mafuta anegara akachengetewa aya kuitiravo kana zvinhu zvaoma vachiti vatenderana vari kuita izvi pamwe chete nedzimwe nyika dzakaita sana India sei vachida kutenderana nedzimwe nyika pakushandisa mafuta avo avagara vakachengeta
zvinoitika ndezvokuti kunyika idzodzi dzavatenderana nadzo ndokunobva zvimwe zvinhu zvinotengeswa muAmerica zvakawanda wanda saka havangazviiti vega nyika yoga yoga simba rayo rinobva mushamwari dzayo saka kunana South Korea kunana Japan ndokunobva motikari dzakaita sana Toyota makambani adzo ari munomu kunana India kune zvakawanda zvinobva ikoko saka vabvumirana nenyika idzodzi dzine dzimwe kuti aiwa kuti ufumi hwedu hwagara hwenyika hwagara huchihidzana hufambe huchihidzana nenzira yanga iripo nechekare chose ngatiite zvakati zvakati nokuti mazuva ano hakusina nyika ingati inomira yoga isina ushamwari nedzimwe nyika ndosaka zvavataurira neshamwari dzavo vakatiite zvakati tobudisa mafuta atatakaviga uku tichiitira maemergency waya toramba tichihidzana sokuchidzana kwatachiita zvitepe zvinobvawo kunana Japan kunana South Korea India zvichiuya uno zvinezvowanawo mafuta akati chipei zvinhu zvacho muzvitoro isu zvatinotengesawo uno kuamerica zvichiinda kunyika idzodzo zvinezvoendawo zvichitakurwa namafuta anenge akachipa zvondosvika zvochipirawo vanhu vaikoko saka kuzvidzana kunoita nyika muzvakawanda wanda zveupfumi hwenyika zvinoita kuti kana pamafuta iwayaya epetrol nediesel zvinge zviri zvinhu zvinokosha kuti zviwiriranwe neshamwari panyika
avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra2022 mangwana china mutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti mosora zvakanaka.